gavana webanga iri zvakare vari sachigaro vekomiti yebanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamanguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga hamuna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora danho rekuunza mari itsva
kuisa mari itsva kumabhenga kuti yosangana kamwe chete nemabhondi notes zvangofanana ikara yacho yese chekuti panga pakanzi bhondi pao panga pakasabhoi panga vakamwe zvakugura chete zvakasa otherwise kuisa mari kumabhenga nemacoins ma$2 mapepa nema$5
vamanguja vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matanho aya achaderedza mitengo yezvinhu
kuwedza kukesha hazvive kuti izvo inflation vakuya kwete asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti aite microcash izvi zvakanaka nekuti izvo mapuraizi anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari izvi zvempc chaitichimwa zvikona izvozvo chechipii chabuda imomo nechekuti izvo tirokuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka zvinova izvo kuti tirokuti tiise mari yeforeign currency kumabhengi tinotengesa kumabhengi auction price etokuti chii chiona zvakanaka kumabhengi ko
vamanguja vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire
mari iyoyo tive kuti tiite reuse it musystem kunyere kumeagriculture redistribution of that money kuagriculture nekumaproduct sector of economy zokuti nyika isimukire ndokuti tiite producing chisipo mukwandi munyaka muno iconfidence levels ari low neproduction ilow zozizvinhu zozoti zvakaita low it means that nyika haisungi zvakanaka saka tiri kuti shande zvempc sebank kuru rezimbabwe kuti basa nenyika yese yezimbabwe kutikudzire upfumi hwenyika yezimbabwe
vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 emadhora makambani 50 chete ndiwo ane zvikamu 50 kubva muzana zvemari iyi munguva pfupi yapfuura rbz yakavhara maakaunti emakambani akaita sesakunda croco neaccess finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika rebankers association of zimbabwe vawebisa rusere vati semaonero avo monetary policy committee yabuda nematanho akanaka chose
zvatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti monetary policy committee yakushanda nereserve bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kupac ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction production kuagriculture production kumaindustry and production kumaservices and hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana chichatora nguva shoma chichigadziriswa
vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera
asi dambudziko rine danho iri nderimwe rekuti hatizoonizve here ivo vanga vachiraura mari kumabhanga vasingaidzose vachiramba vachiita zvimwe chetezvo matanho api atorwa neRBZ kuitira kuti vanhu ivavo vanga vachimbokwanisa kunge vane mari dzakawanda dziri panze pemabhengi vange vachizopiwa zvitarafu kana kuti vange vasingazvidzokorere zvakare nekuti tinoona kuti mari dzinotanga dzirimo mumabhanga padzinobuda hadzichadzokeri
vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika ndakamirira studio 7 muHarare Ndini Godwin Mangosha.